Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu chivabvu 15, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vava 37 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi Manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Vaenda kumapurisa vakandisiya ndeikuvari mupaki kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaga. Zvavakazeitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyatso yavo, kusanganisira kukandwa pfuti kuburikidza nekwavanozvibatsira nako, kusanganisira kuzvindikitwa usiku hwese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogoni kana kurara. Vane kutambudzika kukuru nokurwadziwa kukuru.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, wopomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chakaitika pamadzimai matatu aya. Banga guru renyika rinozivisa kuti munyika muchange mave nemari yebepa itsva kutanga svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vari kupomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba nekubata chibharo madzimai matatu ebato ravo ayo akapambwa marimwe zuro asi akazowanikwa kubhindura nezuro Manheru. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Madzimai matatu aya muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova audza hama dzavo kuti akabatwa chibharo mushure mekupambwa kuWarren Park ndokubva azosiyiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura. Vatatu ava vaudzawo hama dzavo kuti vakarohwa vakashungurudzwa zvakanyanya. Pari zvino vari kurapwa pane chimwe chipatara chiri muHarare. Madzimai aya ashanyirwa nhasi nevabereki vavo nenhengo dzebato ravo kusanganisira vachami sa avo vaenda kunovaona kuchipatara uko vakachengetedzwa nemapurisa. Vachitaura mushure mekuona vatatu ava, vachamisa vati havana kufadzwa nezvavaona uye kushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo kunofanira kupera.
Vaenda kumapurisa vakandisiya ndeikuvari mupaki kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaga. Zvavakazeitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyatso yavo, kusanganisira kukandwa pfuti kuburikidza nekwavanozvibatsira nako, kusanganisira kuzvindikitwa usiku kuhwese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogoni kana kurara. Vane kutambudzika kukuru nokurwadziwa kukuru.
Vachamisa vati vanoda kuti nyika dzemudunhu reSADC nepasi rese dzibatsire kupedza kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kweveruzhinji munyika sezvo hurumende yeZANU-PF iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu.
Shoko redu SADC, shoko redu AU, shoko redu International Community, batsiraiwo vana veZimbabwe munomaita mapere nemadusura upedza vanhu. Izvi zvinofanira kupedzwa chete nokuti zviri kubva panyaya yekuti masarudzo dzatakaita muna 2018 dzine gakava. Varipo vamunangagwa vana kuhwina rutsikiro rwevanhu vakanoponera kumatare ezimhosva. Ndosaka muchiona vane bope nevanhu, ihondo yokurwisa vanhu.
Munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu muMDC, muzvare Maureen Kademaunga, avo vaive pachikwata cheMDC chakanotora vatatu ava, vati varwadzikana kunzwa kuti vatatu ava vakabatwa chibharo.
Saka vakadyiswa zvina yemunhu, vakanwiswa weti dzavo. Zvadaro zvakare vane nyaya yavanditsanangurira. Mumwe wavo ataura kuti anoda kuiti izikanwe yekuti vakabatwa zvisina kunzwa. kunaka semadzimai yatingati sexual abuse ya vanditsana ngurira ivo kuti usiku wese in her own words usiku wese vanga vachindi yamwa mazama angu vachivabata chiparo saka vanhu vari kutsva vaitwa sexual abuse and vanoda kutsva zvotsanangura zvizivikanwe nevanhu.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vati havana kufara nemabatirwo akaitwa mwana wavo uye vati vari kurwadziwa zvakanyanya nekuti haasi kukwanisa kutaura zvakanaka.
Vana ndavaona vari kurwadziwa, vana vakakwadzwa, vakarohwa zvikuru, zvinorwadza, miri wese wakakwadzwa. Ndaona mwana haasi kugona kutaura. Ndatarisa miromo yake nemaziso ari kuradza kutya kukuru kwatinoti trauma yekuchisidzirwa yekuti inogona kukonzeresa maproblems akawanda atoti psychic stress and strain zvokuti zvinogona kumuonza kuonda miviri asei achidya. Ndaona mwana ari kuradza kuti akangoona munhu ari kuvhunduka. Kureva kuti vaiita vachichinjana kurova vana.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari kushushikana nemashoko ekuti vatatu ava vakapambwa. Vatiwo mapurisa emuHarare ari kuda kubvunzurudza vatatu ava sezvo vari kufungidzirwa kuti vakapara mhosva nekutyora mutemo weNational Lockdown apo vakaratidzira kuWarren Park. Vati nyaya iyi iri kuongororwa uye kana paine vakapara mhosva vacharangwa sezvinodiwa nemutemo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa 13 kusvika nhasi maerano nemafambiro evatatu ava kubvira pavakaratidzira kuWarren Park. Vati mapurisa anoda kuziva kuti vatatu ava nevamwe vavo vakafamba sei uye kuti vatatu ava vazowanikwa kunzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura sei. Vanyati vati vane ruzivo nezvenyaya iyi vanofanira kuenda nehumbo kuchiteshi chemapurisa chiri pedyo navo. Zvichakadai vanyati vati mapurisa ari kushushikana zvikuru nekushandiswa kwemadande mutande kunyomba vashandi vehurumende vakati kuita izvi imhosva inosungisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezveutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana runoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakwira kusvika pamakumi matatu nevasere zvichitevera kuwanikwa kwakaitwa munhu mumwe chete aine chirwere ichi muHarare neZuro. Bazi iri razivisawo kuti vafa nechirwere ichi vachiri vana munyika yose uye vapona kubva kuchirwere ichi vari 13. Izvi zvinobuda panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuzivisa nezvekuti vari kuwedzera here kana kubvisa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown uyo wakaderedzwa kuenda pachinhano chepiri kana kuti level 2 masvondo maviri adarika. Mutemo uyo uri kutarisirwa kupera nemusi wesvondo. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni mana nemazana mana ezviuru kana kuti 4.4 million uye vafa nechirwere ichi vasvika pazviuru mazana matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,003,389. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata Gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain, Dr Simba Mavhaza avanoshanda mune zveutano.
Chekutanga tinoti Zimbabwe tiri kukomborerwa, ndo chatinokwanisa kuona chekutanga. Ndechipiri ndechekuti tiri kukwanisa kutedzera mirayiro yekudzivirira chirwere cheCovid. Mirayiro yechirwere iyi tiri kuidzivirira, vanhu vari kuzvigona vari kugona kudzivirira, vari kugona kushandisa inonzi social distancing, kana vachinge vari mudzimba vari kugeza maoko avo uye vari kuzvichengetedza. Asi chikuru sei ndechekuti chirwere ichi hachisi kutekeshera nenyika yeZimbabwe nekuda kwekuti hurumende yedu iri kugona kukontrola maborders ayo. Kungangoita hako vashoma-shoma vanenge vakwanisa kungoita slip through, but vanhu vari kutorwa from the borders, from the airport vachienda kuquarantine. Izvozvi kaizvi danho guru raitwa nehurumende rekutibatsira, rekuva nesu, rekuti vanhu vasaite gurumwandira nemwararira muguta reHarare kana kumamisha vachizodzana nekuposherana chirwere. Saka pane kumira kukuru kukurukota chirwere chimbomira ichi. Zvakare tine nyanzvi dzinoongorora chirwere ichi dzakabva kunyika yeChina nemamwewo mashoko atinotambira kubva kuWorld Health Organization ari kutibatsira kuti tikwanise kudzivirira nekunzwisisa chirwere ichi.
Saka vanhu vanga pembera here kuti vari kukwanisa kudzivirira chirwere ichi, Dr. Mavazi?
Tikatarisa papo tinoona kuti chirwere ichi hachisi chirwere chinongouya kwenguva chichipfuura, chinodzokorora. Saka iko zvino zvatina nguva yekupemberera kuti tagona, haisi gemu. Chirwere chiri kuuya tachambomira, asi chinogona kutora nguva chisati chasvika kuZimbabwe. Chakatanga kuChina muna November, chakazosvika kuBritain muna March, kuAmerica muna end of March, dzimwe nyika dzakubata zvinezvi, Mexico iko zvino narongonzwa vari kungofa vari mumigwagwa. Saka chinogona kusvika futi neukasha tikasachingwarira. Zvatatanga izvi zvinofanira kupedzwa zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa chero nguva kuzivisa pamusoro pelockdown kuti yowedzerwa here kana kuti yobviswa, tichiona kuti masvondo maviri avakanga vaisa avakatara ari kupera nemusi wesvondo. Zvii zvamungatarisirwawo kuti vaite panyaya yelockdown?
Tichitarisa nezuva remusi wesvondo iro mutungamiri wehurumende Comrade Mnangagwa varoda kuti vape pfungwa dzavo kuti vari kuwedzera here kana vari kuita sei. Chikuru chatiri kuona ndechekuti tiri pakati pepani iri kupisa nemabvunzi emoto, nekuti tinogona kuramba kuti tiwedzerwe kana kubvuma kuti tiwedzerwe. Pati dambudziko guru ndirekuti nyika inofanira kurarama, vana vanofanira kudya, mabasa anofanira kunge aripo. Saka ikonomi inofanira kuti igotariswawo. Saka iko zvino zvivari tinogona kuwanda chirwere chatisiri kuona, asi tichiuraya ikonomi yatakatarisa. Tinogona kuwanda chirwere chatiri kuona vana vachiva nenzara. Saka kudzivirira nzara nekudzivirira chirwere ichi, I think mukutungamira hurumende achabvumira vanhu kuti vaende mumabasa avo anenge achida kuti vanhu vaende kubasa, asi vachizvichengetedza kuti vasavasana nechirwere ichi. Matanho akatoiswa kare, makambani ese ari kumanikidzwa kuti tarisai kuti vanhu vari kumabasa kwenyu, vashandi venyu, havana chirwere here iya inonzi testing. Kana vachinge vanacho vokwarantainwa, kana vachinge vasina voenderera mberi nebasa. Tinofanira kunzwisisa sevana veZimbabwe kuti lockdown hakusi kurapa chirwere, lockdown hairape chirwere, ende haisi mutambo wekuti tinofanira kuhwina topedza nawo. Lockdown inzira yekucreata zambuko. Saka nemazuva atagara kuZimbabwe, dai chirwere chakabata vari kuZimbabwe, dai variko vakatozvona chavako. Saka iko zvino izvi zvinoda kutenda kuti zviri kuratidzika kuti Zimbabwe iri kushingirira nemazvo, iri kukwanisa. Nochakatangoita vanhu vairi mumasvondo mairi, mumwe chete pasvondo.
Avanga vari Dr. Simba Mavaza vachitaura vari parunare kuBritain neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muzvare Listen Musiwa, vanoti zvinhu zviri kuvaomera kusanganisira neveruzhinji munyika iyi, sezvo vasina mabasa uye vasina rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende yemunyika iyi. Muzvare Musiwa vanoti vari kuedza nepose pavanogona kuriritira mhuri iri kumusha panguva iyo nyika dzakavharwa senzira yekurwisa chirwere checovid-19 icho chanetsa pasi rose. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Aiwa tete, tinokutendai. Zvinhu zvakaoma kuno tete, nekuti vanhu vazhinji havachatarisira kuti mabasawo vangakwanisa kuzodzokera. Sinzi nguva yarebesa tiri mulockdown, saka vanhu vazhinji vari kuchema pamusoro pekuruza mabasa, pamwe chete nenzara mushure mekunge lockdown yati rebei seizvezvi. Saka zvinhu zvakationera, nzara, mabasa, malandlords anongoda mari dzavo yeti vanhu havasi kuenda kumabasa. Saka unongoona kuti zvakaoma tizi tiri munyika hamusiri medu.
Imomo muSouth Africa muri kugona here kunotumira mari kana zvimwewo zvekuriritira mhuri dzenyu kuZimbabwe?
Sekunzwa nekuona kwangu pasocial media kune mamwe macompanies ari kuita izvozvo. Kune vari kudelivhara chikafu, kune vari kukwanisa kuti munosedha mari mamwe macompanies. Inini hangu handisati ndambozviita, but ndikuona pasocial media kuti zvinenge zviri kuita kune vamwe. Saka vamwe vari kukwanisa kuonawo zviviri zvishoma zvavainazvo, vari kukwanisa kusenda kana dzingava mari dzingava chikafu. Asi ndine chivimbo nokutenda kuti vashoma, nekuti vanhu vazhinji vakamira mabasa.
Tombotarisa imi pachezvenyu, muri kuzvigona sei zuva nezuva panguva ino yelockdown uyezve muchida zvakare kuchengeta mhuri dziri kuZimbabwe?
Tiri kuzvigona nenyasha dzaMwari tete mafe. Zvinhu zvakaoma kutongonamatawo zuva nezuva, nekuti isusu pachedu kuno tinenge tichida kuwandawo kuti pamwe tingawana zviviri zvishoma kuti tikwanise kugara muno mumacho. Zvekare zvetozosongana nedambudziko rokuti kumusha kunenge kuchida kutumirwazve apa pamwe unenge usingashandi. Panenge pakaoma tete. Saka zvatinenge tichingokurudzira ndechekuti kune avo vari kudzimisha kumisha kumusha kuZimbabwe, vanokwanisa kungogamuchirawo mumiriro wakaita zvinhu, vachingotambirawo zviripo panguva iyoyo, nokuti kutaura chokwadi zvakatiomera kunoku.
Asi veri kumusha vari kuzvinzwisisa here? Nekuti vanenge vachitoti imi makaenda kumafuro manyoro ndimi unogona kubatsira.
Ya, ndizvozvo. Zvinongobvawo nokusiyana kwevabereki nekusiyana kwevamwewo. Pamwe pacho vanenge vachida kunzwisisa, usinongochotoona kuti zvakanyanya kuomera, vanenge vava kuzongochema-chema. Asi vamwe vanonzwisisawo zvavo, vanongoti aiwa shingirira izvi chaita tigodzokera pamararamiro edu zvekare. Saka vamwe vanonzwisisa, vamwe ndovasingazwisisi.
Imi shuviro yenyu ndeyei mune ramangwana kana lockdown ichinge yapfuura?
Aiwa, shuviro yedu ndeyekuti kana lockdown richinge yapera, tikabudirira kumabasa, tikabudirira kuramba tichishanda, aiwa, ndezvekuchengeta ivavo vabereki. Nekuti vanenge vakangotarisirawo kuti zvinhu zvichingopera zvelockdown kumusha, vanhu vaakutanga kurarama upenyu huri nani, vanoenda kumabasa, vachienda kumabasa, tichichengeta pamwe chete vabereki nehama.
Aiwa, tinotenda.
Tinokutendai tete mazve. Ndimbokwazisawo.
Kwazisa henyu.
Ndokukwazisawo gogo wangu nasekuru wangu mandizvidza kwaGwanyanya kumasvingo, nemhuri yese nemwana wangu Cheuto, ndichiti vakadii vakadii, kuno tiri kufara.
Aiwa, tinotenda. Muri kupi kuSouth Africa?
Asi tiri kuPretoria Camelodis.
Ava vanga vari muzvare Listen Masiva, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vachitaura vari parunare muPretoria muSouth Africa. Makare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Makatirira kuStudio 7, munotibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 kHz pashortwave.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvemari yakazivisa nezuro nezvemutemo mutsva weStatutory Instrument 103A wa2020 uyo unotsanangura mamiriro achanga akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 pamwe neyemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika svondo rinouya. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vaMutuli Ncube kuti vape zvikonzero zvapakuti bazi ravo ritore danho iri. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vamasimba kuchera vanoti danho iri harina zvikuru zvarinoita mukugadzirisa kushaya uremu kwemari yemunyika kunze kwekungoderedza uwandu hwemari inenge yotakurwa nemunhu achinotenga zvinhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sekutaura kwatakamboita muzvirongwa zvapera kuti mari yemuno muZimbabwe iri kudona muuremu, danho rekuunza mari dzakaita sedzine madenomination ari pamusoro $10 ne $20 zvinongosimbaradza nyaya iyoyo yataitaura yekuti mari haichina uremu. Saka kuisa madenomination ari pamusoro kungobatsirawo kuti vanhu vafambe nemari shoma kunotenga zvinhu zvinenge zvisingachanyanyi kureva chinhu, nekuti mari yacho yanga yakutakurika yanga yakawanda. Izvo zvinhu zvacho zvaunoda kutenga zvinenge dzimwe nguva zvichikwana muhomwe.
Danho iri rine zvarinorerutsa here? Tichiona kuti vanhu vanga vachichemawo nekuti vari kushayiwa mari kumabhanga uku.
Danho iri ringangoita serinorerutsa kuwanikwa kwemari mumabhanga kwechinguva tishoma shoma. Takatarisa kuti mumabhanga machona vanhu vanga vachipiwa mari inokwana kuita $300 pazuva, asi mari idzi dzikazowedzera dzinopiwa vanhu pazuva uye nekuderera kuri kuita uremu hwemari iyi, tinoona futi kuti manje manje kunenge akudewa mari dzine madenomination ari pamusoro, nekuti iyoyo inenge isingatanyanyi kutengawo zvinhu zvakawanda. Saka iko zvino pachaitika kuti vanhu vachadawo kuti vawedzerwe mari dzavanotora mumabhanga, uye izvozvo zvichaitika kubudikidza nemari idzi. Asi zvinongotirerutsei hazvo kwechinguva chishoma inyaya dzekutenga nguva dzaiitwa nehurumende idzi.
Iko kuuya kwemari itsvaukuva kuchera kune zvakunobatsirawo here panyaya dzeinflation, uyewo nyaya iri kuchemwawo nevamwe kuti nyika yadzokera zvishoma nezvishoma mukushandiswa kweus dollar kana kwemari yekunze, pane zvinogadziriswa here apo?
Kuuya kwemari tsva uku hakuna chakunogadzirisa pane zvinyunyuto zvakafanana neinflation. Chikuru iri mhaka yekuti kuuya kwemari iyi hakusi kugadzirisa nyaya dzekuti zvinhu zvakawanda tinotenga kunze kwenyika, hakusi kugadzirisa kuti maindastri edu haasi kushanda, hakusi kugadzirisa kuti mari yacho yemuno haina zvizhinji zvairi kukwanisa kutenga. Saka kuuya kwemari kuchangorerutsa avo vanotakura mari vachida kunotenga, asi hazvisizvo zvichabva zvaita kuti inflation idzikire. Potse napotse ichatowedzera nekuda kwekuuya kwemari iyoyo, nekuti ichakonzera kuti mitengo ikwire. Zvinyunyuto zvevari kuti ngakushandiswe maus dollar zvinobva pakuti zvigadzirwa zvedu zvatinotengesa muno muzvizhinji zvacho zvatinoshandisa mukuzvigadzira zvinotengwa kunze kwenyika. Saka dai kuti tanga tagadzirisa ipapo kuti maindastri atange kugadzira zvinhu zvakaita sematishu, zvinhu zvakaita sematoothpick nezvimwewo zvinhu zvisina kana nematuro ese zvatiri kutenga kunze kwenyika, zvinotichengetedzera mari idzo dzatiri kuendesa. Ndo zvingatoizoita kuti mari yedu ikwanise kutanga kuwana simba, kwete zvekuunza mari dzine madenomination ari pamusoro.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, vachitaura vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Kutaura chokwadi, nhau yekorona yakaoma chinhu chiri kushungurudzana kwawanda zvikuru sei. Tigere muno muZimbabwe, matruck driver ndinofamba nzvimbo dzakasiyana-siyana ndichiona mamiri anenge akaita zvinhu. Musi uno ndandiri pakadoma apa. Aiwa, vanhu vari kushanda pakadoma zvakanaka, uchiona vachifamba asi vari kutevedzera. Nhaye kuisa maface masks aya. Iwe nhau yemaface mask ndoona sekuti inobatsira zvikuru, nokuti pamunenge muchifamba wakazvivharira unenge wakatodzivirira dambudziko iroro. Asi chokwadi chiripo ndechokuti munzvimbo dzandatifambiwo dzakati wandiwonda, chokwadi chiripo ndechokuti nhau inonzi nzara. Ndo chinhu chaushungurudza nakawanda, ndo zvandinofunga kuti zvichange zvichiendera mberi kupa vanhu inonzi mental health, kuti vanhu vachapedzisira vakurwara nechirwere chepfungwa nenhaya yekupfunga kuti vana mangwana vanodyei, next meal. Denda iri rakauya harisiri munhu umwe, nyika huru dzizhinji chaidzo zvakaita kuna America iko kuno kuna Britain, Spain, Italy, kunova kune vanhu vatinoti vanoruzivo vanozva nezvekurapa zvichirwere chavanetsa zvikuru. Asi muno muZimbabwe ndinongovimba kuti Mwari aramba achitichengeta, nokuti tira chokwadi vazhinji vanoshuvira kuona tichinyaya yekutambudzika nekorona. Aiwa, kungotaura kwemasocial media, asi zviri pagiraundi ndezvekuti tigere zvakanaka so far in terms of zvirwere izvi hachina kunyanya kuwanda.
Ndandakanganwa makorekore biyangu ese makorekore. Aiwa, temsi shambao za manja, msi shambao za otetula dota rakare kumusha kwa kareko. Kana mribesi po itemsi shambane dota ngu shambao manja. Mchifara ya kare mpuno, mchifara ya kare mromoyo, makorekore. Itemsi nzo shukuta uri wa mstera, shukuta uri wane urumende, msita msteza shakare. Msaite msipembera pembera msungo famba famba kana kwa kare kune bamba wangoma kumandari kwa kare kumsaende. Itae msikazikika makorekore biyangu. Ndapota, ndapota, ndabata manja, ndabata mnyendo, makorekore. Itae msikara mzimba ndini wenyu manyonyu mkorekore mbienyu mkorekore. Ayawa gazikika ya biyangu. Abiyangu gazikika ya mune famu defa chwele chide ipapenu. Chide burara penu. Chide burara mamire ni antu. Kadzikika ima kore kore biyangu.
Ini ndini Marvelous Mtlanganya huye, ndiri mu Washington.
Mwanaudze mitambo. Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira munyika apo aitambira zvikwata zveBlack Aces neArcadia United, Danny Jimu, anoti uori ndowauraya nhabvu yemuZimbabwe. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Jim uyo ave kuchaira bhazi rinotakura vana vechikoro kuSouth Africa. Anoti vanosarudza vatungamiri venhabvu vauraya mutambo uyu nekusarudza vanhu vane mari kwete ruzivo rwebhora. Izvi anoti zvauraya mutambo uyu nekuti vamwe vanovhota vacho vave kukudza nyaya dzemari kwete kutarisa nzira inozotorwa nemutambo wacho.
Vatungamiriri variko mazuva ano vane huori, havana chido chemutambo wacho. Ende kune zvimwe zvakanga zvakaiswa masystem akanga ariko ekuti taitangira kutamba tiri vana vadiki, hakusina izvozvo.
Jem anoti nhabvu inoda vatungamiri vakaita savana Brian Harry, Pat Travers, Nelson Chirwa, Job Kadengu naJohn Madzima, avo vaive nemari uyezve neruzivo rwenhabvu yacho. Jim anoti vatambi vemazuva ano vasiyana zvikuru nemazuva ake apo aitamba nhabvu yekuda kufadza vadzigiri vemutambo uyu, kwete mazuva ano apo vatambi vari kukudza mari.
Panguva takanga tine chido nekuzvipira nehunhu, ende yakanga isiri nyaya yemari.
Jim anoti akanga anwegore ra1993 apo akawana mukana wekunotamba kuSwitzerland, akazotadza kubudirira kuenda ko mushure mekukuvara.
Na 1993 ndakanga ndaita mukana wekuenda kuSwitzerland, asi ndisandaenda ikoko. Kwasara zvondo rimwe chete kuti ndiende kunoita anonzi matrials aya, ndakabva ndakuvara gumbo handauzokwanisa kuenda. Saka hanguva inondi handiikanganwi, ndakanga ndaitawo mukana wekuenda kunze kwenyika.
Mutambi uyu anoti kunyange hake ari kuita basa risinei nezvenhabvu, ari kubatsira vatambi vemuno kuvatsvagira zvikwata zvekutambira muSouth Africa.
Pane vakomana vandamboitirwawo maarrangements ayekuti wauyewo kumatrials. Ndo contribution yandaitawo so far kuita matrials kuno kuSouth Africa.
Mazuva ake Jim akatamba muchikwata chimwe chete nevatambi vakaita saWilfred naWilliam Gay, Emmanuel Nyauma, John Mbidzo, Pesi Mwase na Francis Jayman kuBlack Aces. Uko vakomana vechikwata ichi vakatora mukombe wePremier Soccer League muna 1992. KwaArcadia United akatamba nana Charlie Jones, Deb Zulu, Sean Chatters, Francis Nechironga, Brendan Noble na Dexter Rawson. Kunze kwaBlack Aces neArcadia United, Jim akatambira zvekare Air Zimbabwe Jets, uko akatamba na Harlington Sheren. Jim uyo ane makore makumi mana nemasere ekuberekwa akaroora uyezve ane vana vaviri, Wesley na Melissa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kupambwa kunonzi kwakaitwa marimwe zuro madzimai matatu eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa. Madzimai aya ari kurapwa mune chimwe chipatara chemuHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vopomera hurumende yavaEmerson Munangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chaizvo chakaitika pamadzimai matatu aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 Nkwenkwezi 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
amanamba aqanisa kubangelwa ukuthi singakhangela ulevel 2, yiko lapho okuqanise khona. Kulento eziningi eziba khona, ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphela kodwa amanamba aseqanisile, kwenze ukuthi kujustify ukuthi kunjani kungezelelwe.
Inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamashumi amathathu lasishiyagalombili 38 emhlabeni jikelele. Asebele COVID-19 besedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803.
So sesitshela amapolisa lamaloyas ahamba labo safika sabathola bekhona. Bebe le mpahla zabo kodwa impahla bezidabukile njengamantombazana okwangaphakathi kufesekile. So sibona ngantoa into esihlungu kakhulu.
Inkokeli yabatsha kwe-MDC Alliance ebibikwa ithunjiwe itholakele iselatshwa esibhedlela seParktown Hospital eHarare. Amanxeba okutshaywa kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Uwoza Friday liviki silomculi osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi Greshidi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukubana inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamashumi amathathu lasishiyagalombili 38 ngemva kokutholakala kwesinye isakhamuzi seHarare silomkhuhlane lo izolo. Asebebulewe yiwo balokhu bebane kuthi asebesinde kuwo balokhu belishumi lantathu 13. Lokhu kutsho ukubana abalokhu belawo lomkhuhlane bangamashumi amabili lambili 22 asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 lobahatshi eZimbabwe sebezinkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,890. Izwekazi le-Afrika kulaba zinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lengxenye 75,866 abafunyenwe bele-COVID-19, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amathathu 27,425, kwafa abazinkulungwane ezidlula ezimbili lengxenye 2,570. Emhlabeni jikelele, lo mkhuhlane usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 304,201, njalo wahlasela abedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803. EZimbabwe sokule viki inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus likhuphuka phose nsuku zonke. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emerson Mnangagwa ekhangelele ukwazisa uzulu yiloba yinini kungakafiki ilanga langesonto ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe luyaqhubeka na kumbe luyayekethiswa. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheji lakaZulu, umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ama namba aqansa kubangelwa ukuthi singakhangela level 2 yiko lapho uqanse khona kulento eziningi eziva khona ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphela kodwa ama namba seqansile kwenze ukuthi justify ukuthi kunjani kungezelele so eZimbabwe okuhluphayo ukuthi lakatesi ukuthi kuqiniseke kanganani ukuthi ama namba zaqansa kumvene hayi kunzima especially kithi abantu ngoba kasela themba kuhulumende wethu there's a lot of secrets there's a lot of mistrust from our citizens. There's a secret from Hulumen. So ama numbers ake lati awetu. Kuchina kusivanzi mkuti sitembani. Then ungakhangela into empilo ukuthi simile. Kulezi mali ezinenge ziqanjwe ukuthi zakhitshwa zadonethwa ngamazwe angaphandle kodwa okuluhlupho ukuthi imali zonezo iaccountability yangkhona asikwazi idistribution yangkhona ukuthi each and every province iphiwe imali yini kuyisecret kaukulomnende kodwa imali iphiwe abantu so ngibona ngazathi into zonke zonezi zikhulumisana kakhulu lombusazwe wethu ama numbers aqanisiswa ukuthi abantu bayalamba itesting yethu iya hlupha kakhulu ngoba amanye amazwe atesta abantu abaningi thina kodwa kithi lokuthi criteria esetshenziswayo yiphi no one can tell uyeza ukuthi abantu bayatesta mina nginjenje so akula muntu enyake nihlangane laye esithi hayi mina ngitestiwe so ngibona ngazathi okwizinto kwethu konke kakukho okwenziwayo ukuthi kudile lo hlupho esilalo
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ilanga langesonto lingakafiki ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu luyaqhubeka yini kumbe uyaluguqula kancane kuyini ongamxwayisa ngakho
Okuluhlupho ukuthi singaze sithi kangezelele kumveni kayekela nje akula akutshintshi lutho ngoba kula anything in place so engazethi singaze sithi kaguqule ngoba uma ama numbers eqansa you expect ukuthi ngabe kuyangezelelwa amalanga nje but umbuzo ukuthi engaze ngezelelwe kuyini okuzatshintsha ngoba itesting yethu is doubtful everything yethu nje yonke kule nkungu eningi around i-issue ye-COVID
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 la ku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave.
Inkokeli yabatsha ku-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa ebibikwa ithunjiwe ensukwini ezimbili ezidluleyo itholakale iselatshwa esibhedlela seParktown Hospital eHarare amanxeba okutshaywa kakubi kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Abathathu laba babalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathathu laba batshela abazali babo ukuba bahlukunyezwe kabuhlungu kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo okubalisa ukunathiswa umchamo wabo ukudliswa ikaka kanye lokuhlukunyezwa ngendlela zecansini i-sexual abuse okunjengokumunywa amabele lokunye kuke kwaba lokuxokozela esibhedlela abazali babathathu laba besalelwa ukubona abantu babo baze bavunyelwa ngemva kokuphoselanwa aqatha phakathi kweziphathamandla zesibhedlela amapolisa abegqoke impahla yawo labasebenza phansi kohlangothi lwe-law and order. Unina kamamombe unkosazana Kudzai Chiwanza uchasisa ubunzima abhekane labo.
Ndaphinda but access yacho
ngingenile kodwa bekunzima ukuthi ngingene simbone singabakhululekileyo. Bathi bona amapolisa yiwo abatshele ukuthi bangasivumeli ukubabona. Kodwa ngingenile ngazama ukumkhulumisa kodwa engangiphenduli. Bathi bona babahlabile amajekiseni angazi ukuba babahlabele ukuthi kuthini. Engxenye bakwenze lokho njengoba laba bantu bengazange bathole ukudla kusukela mhla baswelakana. Kasazi ke ukuthi babahlabe njani kungekho abakudlileyo kwase kusiyavusa ezinye izinto asisakwazi ngikhathazekile kakhulu
kwagcizelelwa ngomunye njalo umzali uyise kaSicilia umnumzana Henry Chimpiri.
The doctors are yet to then tell us what happened, where they may be raped or whatever.
Ngilindele ukuzwa kubodokotela ukuthi badlenguliwe na lokuthi kuyini okwenziwe emzimbeni yabo ngoba laba abantu ngabezomvikela abasebenzisana lohulumende kusovala ukuthi amapholisa aphakathi kwakho lokhu ngizaphinda njalo amapholisa abayakwanzi okwenzakeleyo akuthanga amapholisa kaZulu njalo angilandaba laloba kuyini abafuna kungenza khona ngifuna aba-United Nations labantu bonke nje elizweni ukuthi bazi ukuthi kasilawo amapholisa eZimbabwe.
Omunye walabo abayethatha abasakhulayo laba komchapondwa eBindura umnumzana Mfundo Mlilo ulandisa ukuba baze njani ukuba bakuleyo ndawo.
Yilaba abantwana bathe sebethunjiwe bachaya ngato okungakwana 24 hours balahlelwe emgwaqweni. Basebengena emizini becela uncedo laba bantu abacele kuncedo basebesifonela ukuthi hayi abantu benu elibadingayo bakhona ngapha so sasesitshela amapolisa lamaloyas ahamba labo sayafika sabathola bekhona bebe le mpahla zabo kodwa impahla bezidabukile njengamantombazana okwangaphakathi kufesekile so sibona ngantoa yinto eyisihlungu kakhulu
umlilo uqhubeka ethi babathole bekusimo esibi kakhulu lapho besiyabathatha.
La mantombazana bathunjwa besuke emhlanganeni wabo eShowgrounds. Bathe bethunjiwe bahanjiswe eHarare Central. Bathe befika eHarare Central base bekhitshwa bafaka kwenye imota base ngathi babehlezi phezu kwabo imota le ihamba. So babengakwazi ukuthi baqonde ngapi. Bazi bazibona sebeseBindura. Sebefika khona ngale bafika bajikelwe emgodini. So babetshaywa kuthiwe behlabile bangadinwa. Ibechaywe abakhulumile ukuthi bachaywe kakhulu bebenathi simchemo lento ezinjengazona leso bahlukunyeziwe kakhulu.
Igqwetha labathathu laba elisebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Jeremiah Bhamu uthi kuyisimbanga ukuba amapholisa wona abesithi akazi lutho ngabo sekuyibo asebegijima ukuza balondoloza esibhedlela.
The police say they are now treating them as victims of kidnapping. They therefore, in their statement to us, they want to protect
them. Amapolisa asitshela ukuba asibabona njengabantu abahlukunyeziweyo ngemva kokuthunjwa bathi bafuna ukubalondoloza nokubavikela ukuba bangaze behlelwa ngezinye izihlakalo ezimbi njalo. Kodwa abathathu laba bakubeke sobala ukuba kungaje bajabulisi lokho kuba khona kwamapholisa ngobuningi lapha esibhedlela besithi ngowamapholisa manye yibo abahlukumezileyo.
Ukuze batholakale abathathu laba kube lokusebenzisana kwenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezithi eZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR kanye leZimbabwe Doctors for Human Rights ZADA. Lintatheli izindaba kayisanelisanga ukungena phakathi ukuyakhulumisana labathathu laba ngemva kokuvinjwa ngunobhala jikelele weMDC umnumzana Charlton Wende lanxa evumele ezinye ukuba zingene zithathe izithombe lokukhulumisana labathathu laba ukuzwa uhlangothi lwabo kulolu daba. Inkokheli ye-MDC okubalisa umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Tendai Biti labanye bazese kulaphayana. Abazali babathathu laba sebekhonona besithi kabasuthiswa yindlela lolu daba oluphathwa ngalo ngabe-MDC lohulumende. Unobhala wogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nicky Mangwana wethule umbiko esithi sebelutholile udaba lwabathathu laba ababikwa bethunjiwe ngemva kokutshengisela besephula iziqondiso ze-lockdown. Ngakho ke uhulumende usazoluhlolisisa lolu daba nxa kungatholakala oyabe ephule umthetho uzabotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka uthi imali entsha eye $10 yephepha ebambeneyo izaqala ukusebenza ngolwesibili weviki ezayo mhlaka 19 Nkwenkwezi. Kuthi eye $20 yona izakwethulwa kuviki yakuqala ngenyanga elandelayo. Embikweni awethule lamhlanje uMangujika wazise njalo ukubana kuqala mhlaka 19 weviki ezayo amabhanga azakhuphula imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ebhanga ngeviki isuka kumakhulu amathathu amadola isiya kunkulungwane eyodwa yamadola. I-$10 le-$20 ezintsha lezi zizasetshenziswa ndawonye le-$2 kanye le-$5 ebezivele zikhona. Imali le edindwe ngenye inkampani yakwele German ifike elizweni ngendizamshina izolo. I-$10 ilombala obomvu kuthi i-$20 yona ilombala oyisibhakabhaka. Ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende wethule imali yamanani aphezulu le ngoba i-$2 le-$5 kasisathengi lutho. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus kodwa ikhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus lolu aselelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela ezindlini. Uhlupho lwamanzi emzini wePhumula kobulawayo solufike kuzinga elibi. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla ukuba zicine zisebenzisa amanzi angahlanzekanga, sezizigebhela imithombo kumbe ukuyakukha emfuleni egelezela amanzi aphuma ezambuzini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yamalungelo ezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association iBupra, umnumzana Kilibone Khabo, uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi lolu.
Hayi, udaba lwamanzi kubulawayo sesithwele nzima kakhulu. City Council ibisizama ukuthi inikeze abantu amabhawuza. Manje amabhawuza ayashota. Okwamanje bale 5 amabhawuza. So kwesinye isikhathi abantu sebetshona belayinile ibhawuza langikhona lingabuyi. Nje asephumula khona abantu sebeze begebha imithombo ngezandla. Bedinga amanzi, kuze amanzi angagobhozi, sebeqasa ukuthatha amanzi. Abanye sebesenza ukuthi bathathe amanzi aweswitchi bahambe bayasebenzisa endlini for okuflasha. So hayi, abephumula ithi kususa ubuhlungu.
Umnumzana George Sibanda, isakhamuzi sePhumula, uthi lolu hlupho lwamanzi lufaka impilo yabo engozini yemikhuhlane etshiyeneyo.
Hlupho esihlangana lalo ngendaba yamanzi luhlupho oluharasayo kakhulu ngoba kunje kulabo corona kuyamehla esingabagezizanga and thina abanye sicina sisabuyalanda amanzi kumabhawuza kuba lesiphithiphithi esiningi emabhawuzeni. Abantu abakha amanzi kumabhawuza baningi kula manzi abishwa amabhawuza. Siyabe sihlala abantwana umesenze emathoyilethi sifikele emikhuhlane ekhona kodwa sifileka special thina njengabazali. Sizizalwane zePhumula North asiyasize njani ngoba la madamu abe kusekhaya bezathi ungcono ngoba kula madamu lezibhorane ngoba izibhorane ezilapha azisikwani amabhawuza ngala abisa amanzi asikwani.
Esinye isakhamuzi sePhumula umnumzana Thembelane Dube uphatha ngezinye indlela abantu asebezisebenzisa ukuze bathole amanzi.
Uhlupho lwamanzi esilunanzelelayo ukuthi u-Ward 27 okuyiPhumula South ilohlupho lwamanzi kakhulu. Indawo leyana ngale duzane le-Premier abantu vele kabasathola amanzi sebephila ngebhawuzi. Kuthi abanye ke sebephila ngokuthi bagebhe okuyimthonjanyana ukuze bathole okuncane khona okabangakucongolozini. Sibese singena ke ku-Ward 19 uzafica ukuthi sile ndawo esithi iPhumula Old ku-A entshonalanga yesikolo seGodlwayo. Abantu bona labana vele sebele almost 2 months kusiya ku 3 months amanzi bengatholi. So abantu abaningi sebephila ngebhawuza kumbe bagebhoka imithonjana okuncane.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukansila wePhumula ku-Ward 17 uthi ikhona imizamo abayenzayo ukuze izakhamuzi zalapho zithole amanzi.
Siyananzelela iPhumula South, iPhumula Old, iHabheke, amanzi aqhubeka bengawatholi. Kubangelwa yikubana amanzi asemalutshwana emadala, amanzi akabafinyeleli. Kodwa njengosithi kansi siyazama ukuthi sesifake ishejuli yamabhawuza ukuthi abafinyelele ngoba bona baphezulu amanzi awasafiki lapho abakhona. Ngakho-ke siyakhuthaza abantu basePhumule ukuthi bagcine kuhle amanzi bengathi bewatholile, njalo baqhubeke behlanzeka, begcina izinto zabo zokugcinela amanzi zihlanzekile.
Ilunga ledale lephalamende lePhumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi udubo lwamanzi seluthwalise abantu amagabha avuzayo.
ePhumula sile problem enkulu kakhulu eyamanzi. Imizamo asebenzile ukansila ekhulumisana lecouncil ngokuthi amabhawuza abuye. Kuyenzakala ukuthi wakhona indawo eyi-1 kubuye ibhawuza libuye liphinde liphinde cause babe baningi abantu abafuna ukukha amanzi, ngoba abanye sikhuluma balabantu abagulayo ezindlini, abanye balabantwana abancane of which babefuna amanzi amaningi. So ukansila uyamake sure ukuthi each line iyaphiwa amanzi kabili ngelanga. Ibhawuza libuya ka-2 endaweni A1 ukwenzela ukuthi abantu benele amanzi, ngoba izigaba ezingalamanzi ziningi kakhulu.
Ezinye izakhamuzi zePhumula sezidonsela kunyanga ezintathu zingawatholi amanzi. Ekhuluma loZulu kungxoxiswano eqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association enkundleni yeWhatsApp, umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uveze ukuthi imota ezithwala amanzi ziyasilela, njalo ikhansili iyazama ukudinga ezinye izimota kodwa imali yalokho iyasilela. Uthe njalo ikhansili isizama ukufaka amakioski amanzi endaweni eziswela amanzi. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Woza Friday leviki silomthuli osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi Gracie D. Yena ke ucula umdumo weR&B nezim dance hall. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Banda owe Studio 7.
Hey ngikengile nje indaba ezimnandile nelikhule nabo gogo sebeqoka amabhulu kwejama skinny tight.
Banengi abaculi abasacathulayo abalemculo yabo elohlonzi bengaziwa nguZulu ngoba imculo yabo ingatshaywa emsakazweni. UGrashi D ngomunye wabo namhla sithe simethulele uZulu.
Ngikhulele endaweni yaseLuwagwelo esigabeni saseNjobela. Engase ngiyasuka lapho ngisiyofunda emaplotini esikolo abasibiza ngeSivu Primary School. Njengomuntu nje okhule kanzima kodwa ngazile ukuba ngiqhube ngize ngizofika ngoba nje ngila. Ngingumuntu nje okhule ecula nje uma isenza imisebenzi yasekhaya kahle kahle.
Bangibona ngithule nje.
Krashiti uledlalade lakhe elesibili elitsha alibiza isalukazi sami. Uke wapheka elinye ngaphambilini.
I-albhamu yami yaqala ngika-2015 ukhumbula ekhaya kudala sidlala amatope inengoma ezingu-5. Abantu kahle kahle bawuthanda umculo wami uma ngikhupha leyo album yokuqala kahle kahle ngiqala ukucula. Bawuthanda kakhulu ngoba nami nje ngangireceive ama phone calls ngisebenza nama producers amaningi kakhulu.
Ekuphekeni imiculo efana lalo oka Grash D kusetshenzwa labalohlonzi ekuhlanganiseni iziginci zakhona ukuze kube mnandi.
Ngisebenza no DJ Sly, ngisebenza no DJ Spider, ngisebenza no Boss Kevi. Mina ngikhule ngimamela uLove Muma Jaivana, uCooksman, uGeorge Sibanda. Bona abantu kahle kahle abangenza ngafuna ukucula empilweni yami ukuthi nami kahle kahle ngibe kwazi ukuba famous.
Limnandi, limnandi, limnandi tombolo.
kwamanje ngine-albhamu engiyikhiphe 2019 izanka dombolo inengoma ezingu-8 ijatshulelwa ngabantu abaningi kakhulu.
Umhlaba wonke uphakathi komkhuhlane obulala abantu kulezi nsuku e-coronavirus. Wena-ke ulelizwi bani kubalaleli ungakahambi njalo umculo wakho utholakala ngaphi?
Masizameni ukuzivikela thina ngokwethu, ngoba uma sizivikela thina ngokwethu sivikela impilo yabantu abaningi kakhulu. Ukuthola umculo wami cela behambe ku-YouTube bebhale Crush D Music. Inamba zami zocingo zithi 0740181916.
Sikwethisele Crush D ngomculo wakhe ohlakaza ontanga kuhlelo Woza. Woza Friday. Siphathe kahle njalo libe lempela sonto elichukela. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda owe Studio 7. Banana sec. Emaji.
Nobody can take my place. Anywhere you go, I will go with you. Be by your side to death, do us apart, yeah. I can never survive. A life without you will never suffice. The way you get down, you got a surprise. I like the way you turn up the notch. I like the way you handle yourself.
sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqinise laya kwabangamashumi amathathu lasiyagalombili 38 emhlabeni jikelele. Asebela leli gciwane besedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803. Inkokeli yabatsha ye-MDC Alliance ebibikwa ithunjiwe itholakele iselatshwa esibhedlela seParktown Hospital eHarare amanxeba okutshaywa kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Kuwoza Friday liviki besilomculi osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi nguGreshiti. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah isithi libe lempelasonto elithukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.